Iye zvinezvi hongu nhomba iri kunzi yave kuuya, asi veruzhinji vasati vabayiwa. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichitevedzera maguidelines akatarwa neWHO.
Ndeapi aya?
Kupfekwa kwemamaski, kugezwa kwemaoko, kuregedza kungoungana-ungana mumagungano nekuda kwekuti dambudziko rechirwere ichi tichiri naro. Iye zvino tiri kunzwa nyika yakatipoteredza yakaita seSouth Africa yave kuvhura mabhodha, asi toda kuti tiyeuchidzanewo zvekare kuti patakavhura mabhodha muhorodhei yekrisimusi nenyuere ndo patakaita dambudziko guru revanhu vakawanda vanga vakubatwa nechirwere checovid-19 nevanhu vakanga vakurasikirwa neupenyu.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo kuZimbabwe?
Isusu senyika yeZimbabwe dai tatanga tambopa nhomba tabaya veruzhinji kuitira kuti titange tavadzivirira tisati tati mabhodha edu eBerengende kuvhura kutevedzera zvikutaurwa neSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviitwe kuri kuti mabhodha anzi avhurwe?
Kana zviri zvekunzi tiri kuvhura mabhodha edu iwawo, tinovimba kuti kuchaiswa micherechedzo iri pamusoro-soro kumabhodha ikoko kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vacharamba vachirasikirwa nechirwere checovid-19.
Vamunangagwa vari kutarisirwa nhasi kuti vazivise nyika kuti vanhu vacharamba vachinzi vagare mudzimba here kana kuti vanyevenutse inonzi yane pachirungu lockdown. Zvii zvamuri kutarisira kuti vange vachiita?
Tinovimba kuti pfungwa dzichazenge dzichiturwa naiye mutungamiri wenyika ipfungwa dzinenge dzichibva kune avo vanova ndivo nyanzvi mumabasa ezveutano, uye tichitarisawo mamiriro akaita mabasa ezveupfumi.
Hongu, zvinofadza kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huchiderera, asi senyika hatisati tabuda mudambudziko kwete. Saka takatarisa mashoko achaturwa nemutungamiri wenyika maringe nedanho rekunyevenutsa kana kusimbaradza malockdown measures. Tinovimba kuti ivo pfungwa dzavo dzichange dzichitungamidzwa kubva kuruzivo rwavanenge vachipihwa nenyanzvi dzemabasa ezveutano, uye zvekare nekutarisa mamiriro ezveupfumi.
Asi pane mukana here wekuti vanganyevenutsa apa?
Tiri kutarisira kuti rwendo runo chaona mutungamiri wenyika vachiti nyevenutsei kunyanya-nyanya kurerutsira veruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviriritira emaoko ekutengesa. Tinozviziva kuti ruzhinji rweZimbabwe vanorarama nemabasa ekutengesa, asi nekuda kwelockdown 4 vanhu vazhinji vanga vasisakwanise kubuda mudzimba vachienda kunoshava kuitira kuti variritire mhuri. Saka dambudziko guru ratave naro munyika pari zvino izvi idambudziko renzara. Vanhu vari kuziya nenzara mudzimba umu, vanhu vari kufa nenzara mudzimba umu nekuda kwekuti havasi kukwanisa kusevenzera mhuri dzavo. Saka tiri kutarisira kuti mukuru wenyika vachakrieta yatinoti balance of saving the economy and also saving lives.
Sei izvozvo zvakakosha semaonero enyu?
Kuitira kuti upfumi hwenyika husabve wati pararei zvamuchose, uye kuitira kuderedza dambudziko revanobatwa kana kurasikirwa neupenyu nechirwere checovid-19. Tinotarisirawo zvekare kuti sehurumende ichazenge ichitaura kuti zviri zvekunzi vada kuwedzera malockdown measures aya ndezvipi zvavanezenge vachiita sehurumende kubatsira veruzhinji avo vasiri kukwanisa kusevenza.